migwagwa yemugutare Harare nhasi yanga isingafambiki nekuda kwevanhu nedzimotikari avo vanga vakarasa miswe nemufaro. Veruzhinji vanga vachiimba nziyo yeumwe muimbi wechidiki Japreza yekuti mudhara vachauya, uye vamaondo vanga vachiridza pamwe nekuimba nziyo dzekurumbidza vemauto. Kunyange hazvo migwagwa yemudhorobha yanga yakazara zvimwe zviuru nezviuru zvaungana kuZimbabwe Grounds kumusha weHighfields kwanga kuine musangano wakarongwa nevaimbova varwi vorusununguko. Veruzhinji vazobva kumusha weHighfields vamwe vachifamba netsoka kusvika vasvika pamuzinda unoshandira mutungamiriri wenyika Westate House. Varatidzira ava vanga vari vemazera ese. Sekuru Clemens Chako avo vabva kwaChirumhanzu vati kunyange hazvo vachifamba nemudonzvo vati zuva ranhasi ranga rakavakoshera kuti vabatane nezvimwe zvizvarwa kuratidza mufaro wavo nezvakaitwa nemauto.
Tasundwa nemafambisirwo angoitwa nyika yedu iye zvino. Zvatatofunga kuti isu savarwi vehondo, ko zvatakahwira ndizve here izvi? Nokuti zvirokwazvo kwakuenda nyika yedu iye zvino tatoshaya kuti ndokupi. Plus munyika mamusai muchisina ruremekedzo. Gwana baba nana mai avo vakagura nyika ino kuti tive zvatiri nhasi. Saka izvozvo ndo zvatisimudza nesu vakuru takahwa hondo kuti tisvike kuno tizoratidza kuti aiwa, kana zvasvika pakadai aiwa, hazvichaiti, zvakatokwana zvakaita. Toda utongi utsva.
Mumwe wevanga vari kuratidzira kekutanga muupenyu hwavo vachafadzwa Mugabe vati kumiswa kwenyonganyonga nemauto nechipiri ndo zvavasunda kuti vabude vabatane nevamwe.
Nhasi ndabudawo kuti ndisanganewo nemhuri yeZimbabwe tichitaridza kutsigira vatiri kuita vemauto eZimbabwe nechiitiko chakaitika musi wechitatu, vachitiwo vari kuita inonzi Zimbabwe Democracy Project, National Democracy Project. I think chinhu changa chaoverdue, chaos yanga iri munyika yanga yawandisa. Vamwe vari kuchema-chema zvavo kuti mauto hafanwa kutonga nyika, but inyaya yechengetedzo yenyika, national security, kuti kana zvinhu zvichingoramba zvichingotidhiorata tisina zvokutingaite nazvo. Asi saka nhasi tiri kungopemberawo nevamwe vanhu vemuZimbabwe kuti I think chinangwa chaitsvako chawanika kuti timbowana kanguva kerunyararo mbichana tichimbofunga kuti tichaita sei tigadzira zvakakanganiswa kumashure nekufunga kuti tichaita sei kuenda kumberi.
Amai Catherine Makunere avo vanoti vafamba kubva kukuwadzana kuenda kuHighfields pamwe nekuzoenda kuState House vati rudo rwekusunungura nekugadzira ramangwana ravo ndo zvaita kuti vazvipire kuti kunyange zvazvo vanga vasina mari yekufambisa vabatane nevamwe. Amai Makunere vati vamugabe vanofanirwa kuenda nechimbi chimbi.
Joina demonstration ine mhaka yekuti zvinhu zvakaoma, taomerwa mumabasa, hamuna mari, tiri kungoshanda, hatisi kutambira. Ezvinezvi vana takutadza kuendesa vana kuchikoro, saka ndosaka tajoina kuti tisunungure nyika yedu. Takasungwa, hatisi kukwanisa even kutaura, tisununguka kutaura zvatinoda.
Mumwe mukuru wemauto Major General Sibusiso Moyo vazotenda veruzhinji varatidzira vachirumbidza zvakaitwa nemauto.
Chokutanga ndauya pano ini ndakamirira mukuru wemauto anonzi General Twenga. Message yandauya nayo yekuti aiwa vamaronga mukatarisa zvakanangana nokutitsigira isisu tinozvikudza. Uyezve tinozvitenda. Chechipiri chambotaurwa zvechekuti maratidza kuti semhuri yeZimbabwe mune discipline. Inene yatinayo isisu kwatiri kuno. Saka zvangofanana nemhuri yacho. Kurongeka odalinesi.
KuZimbabwe Grounds, mamwe makurukota ehurumende akadai samai vapamuchinguri navapatrick Chinamasa vasvoropodza vamugabe vakati nguva yakwana yekuti vachienda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.